Masala ziri pa side, and then I'm thinking zvikadai ndienda fine. Koni ngachadi mota plus 10 plus heavy ripa side. Sichas yakadaro inotonetsa kusaita pride. My problems are on my jet lag by my flights. Or so you think until wazonzwa nemakuhwa kunzi zuro vakamarana. Yeah, nguva yareba vasikutaudzana, and then you start to notice varikupudzana inzvakaminama. Of course, zvonzi ma problem anosiyana, but mukoma brain, kubva mashushwa zvekupushwa kunokushta muri kunze makadhakwe zvekusvika pakurara. Ikobhawa muchabva muchititandadza. Hey, you think my funnies, svika yave nguva yako. Kawana time ngochengetedza moyo wako. Make sure urarame movie mushoro mako. Sazofunge pananosenga mutoro wako. Hey, my funnies, svika yave nguva yako. Kawana time ngochengetedza moyo wako. Make sure urarame movie mushoro mako. Sazofunge pananosenga mutoro wako. Suro pa news pakabuda mukoma givi. Mukoma givi manga maguta sadzarini. Tuzozvipudza zvinobuda neva TV. Hapana venyu tangosara dziri nyadzi nemisodzi. Unamo kwenyu kwainzi hazviuraya hachemwi. Unamo kwenyu kwanga kwakazara nemabhebhe. Kuchechi kwamaienda kwakazara nemabhebhe. Kumashops kuchikoro angori mazibhebhe. Geto rakashamisika nekunyeperei. Kunzi mukoma givi vazviurayira bhebhe. Dai zvaibvira Mwari ngavakudzosei. 2 minutes mutsanangure kuti inyaya yei. Ya mukoma givi kuzvakafamba sei. Kana zvaramba kukungobva maibhei. Kana atadza kutendeka it's okay. Maitsvaga mumwe hopo mazi yevhi aikufilai. Vandotoziva ndaitogona kukulinkai. Chinondirwadza mukoma ndaikuzivai. Imaitaura zvine brain ndaikupiwai. Ikona ribira maiswa mungatadza kuzobuda. Vamwe ihasha dzemari netime neemotion. Ramawesta rakutadzisa ikufunga. Vamwe maigaya kuti ndiye soulmate. Zvikadhakwa naye hapana chichabuda. Asi mukoma taiziva kuti zvino tinozama. Zvese kusvika zvazobuda. Maisafanira kubuda. You think my funnies, svika yave nguva yako. Kawana time ngochengetedza moyo wako. Make sure urarame movie mushoro mako. Sazofunge pananosenga mutoro wako. Hey, my funnies, svika yave nguva yako. Kawana time ngochengetedza moyo wako. Make sure urarame movie mushoro mako. Sazofunge pananosenga mutoro wako.